batore CCC ilo rikumirirwa navaone asimawarire richange richitapirana nezanpf iyo inenge ichimirirwawo navachenjerai mumbire. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora akatadza kupinda mutarudzo idzi zvakasiya makwikwi aya ari pakati peZANPF neCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chete. Vatsigiri veCCC muwadhi vanoti vechidiki veZANPF pamwe nevatungamiriri vavo vaitenderera svondo rino mumaruwa vachiudza masabhuku kuti aende nevanhu vavo kusarudzo iyi vachiti anenge aramba vaizoona zvekuita naye. Vechidiki ava vanonzi vaiimbisa kuti bato ravo rine mazita evanhu vose vari mumabhuku uye munzvimbo dzekuvhotera nekudaro vakakundwa kucharohwa vanhu uye kunyimwa chikafu cherubatsiro runopiwa. Vari kumirira CCC mutarudzo iyi vamawarire vaudza Studio 7 kuti bato rinotonga reZANPF rakaudza masabhuku kuti vadzinge avo vanenge vasina kurivhotera kana rikangokundwa mutarudzo.
ZANPF vari kuchimidzita vanhu kuti vaisa mukavhotera tiposimbeu muchaishayiwa chikabzo muchachishayiwa paimuvhotera zara vari kutivo munhu kaukaziva kuti kuno munhuzve vetriposi muraini mako unomunyora zasi pelisi ashayiwe munhu wezanupf ndiwo kwanoenda pamusoro pelisi vanhu vetriposi iya kuvadzinga kaimasabhuku dzingai vanhu nevavhotera tiposi vadzingei vadzi.
Mumwe mutsigiri weCCC vajibva vapondera vanoti nekuda kwezviri kuitwa nezanupf kumasabhuku vamwe vatsigiri vavo vave kutotya kudzingwa mumabhuku avo kana kurohwa nekudaro vachapedzisira vavhotera bato ravasingadi. Vanoti nyaya dzeutyidzirwa idzi dzawedzera svondo rino sezvo zuva resarudzo raswedera asi vanoti uku kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zvinoitwa nemasabhuku izvi hatisi kufara nazvo nekuti vamwe vedu vanotya vanofundusirwa vachiudzwa kuti tinokuonai pamunenge muchivhotera tinoenda nemanhamba tonyorana vanyora nhamba sevheni vanenge vazovhota vhoti iyoyo muchaonekwa kuti ndiye vhotera bato rimwe rinopikisa. Saka sarudzo dzinobuda dzisiri free and fair ende futi vari kufundusirwa vachiudzwa kuti hatikupii chikafu tokudzingai muraini vamwe ndo vanorohwa tichitarisa vakatongoitika kuna naHarare kuti vanhu vakazopedzisira vopizwa dzimba vanhu vati nekutya kukuru saka hapana free and fair election iri kuitika.
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vanoti kushandisa kuri kuitwa madhishe nemadzimambo nebato rinotonga kutyora mutemo nekuti bumbiro remutemo wenyika haribvumidzi kuti madhishe nemasabhuku vaitwe zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kunzwa kumadzishe nemasabhuku ari munzvimbo dzekuitwa sarudzo iyi kana kubatawo mutungamiriri wemadzishe munyika vafoshoni charumbira avo vanga vane nhare isingaiti. Asi tatyaro vezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyingwa vati vanoshandidzana nemadzishe zvakanaka asi havavamanikidzi kuvhotera bato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo yamangwana iyi.
Isu takakambirira zvakasimba zvemusangano takanga tine vanhu vedu tichifamba navo zuva nezuva iyi ishu yokuti matrabhuku yes ezanupf tinoshanda nematraditional leaders that is machief nemakakuvaka but hatina patakamukaira vakakuvaka kuti aende nevanhu achida kundovhota aiwa vanhu vanoenda voga kundovhota iraiti yomunhu kundovhota asi seZANPF tichahwina zvinomupindo nokuti takaenda tikataura nevanhu vedu.
Asi munyori anoona nezvesarudzo mumasvingo mubato reCCC vagodzi madzikanda vati ZANPF yava kusimbirira kumanikidza masabhuku nekuti inoziva kuti vanhu havachaidi.
Ndinofunga tava nenguva tichitaura nyaya yokuti vatungamiriri vetradition vakaita semasabhuku masabhunhu nemadzishe havana kodzero yokuita zvematongerwo enyika. Tichaona tinongokurudzira vamwe vanovhota kuti muchavhundutsirwa nokuti chokwadi chiripo ndechokuti sarudzo kana dzatopera dzatopera nyaya dzese dzinotaurwa ndedzokunyepa hakuna chinozomboitika kana muchinge mavhota asi ichokwadi nyaya iyoyi inorwadza. Ndosaka vanhu vatichitaura zvokuti ngatiitei mareforms tiitewo sarudzo dzedu dzisina gakava.
Vati vanotarisira kunda sarudzo iyi kunyange vanhu vakatyidzirwa nekuvimbisa kunyimwa chikafu munguva yenzara. Sarudzo yebyelection iyi iri kuitwa mushure mekushaya kwevaiva kanzura veward 21 vatinago mupinga vaiva vebato reZANPF muna kurume gore rino. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.